Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 16, 2023. Makaterera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yodaidzira musangano wechimbi chimbi nevamiririri vedzimwe nyika kuti itsanangure kuti zvinhu hazvina kuita manyama amire nerongo munyika. Asi mutungamiriri webato Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvinhu zvakaita midigari uye vari kufara kuti pane vari kuruma vasingafuridzire panyaya iyi vakaita seSADC. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvedzimwe nyika, zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda kusanganisira zvekuSouth Africa zvakaurayiwa kana kupambwa muhondo pakati peIsrael neHamas. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafano bata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Amon Murwira nhasi vaita musangano wechimbi chimbi nevamiriri vedzimwe nyika vari muZimbabwe vachivasuma kuti munyika hamuna dambudziko. Izvi vamwe vanoti munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye hurumende iri kuzviona kuti inogona kubatwa seyakageza negoka munyama. Izvi zvinotevera sarudzo dziri kushorwa nevakawanda kusanganisira veSADC neAfrican Union uye kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa Residents Coalition for Change mudare reparamende. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura vari kumahofisi ehurumende munhu Mutapa muHarare nhasi vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vati kuratidzira nekusaenda kudare reparamende kwenhengo dzeTRIPC hakurevi kuti Zimbabwe haichatevedzera mutemo.
Kana bato rinopikisa riri muparamende vakafungawo zvekuzvibudisa zvenguva pfupi kana zvachose mumabasa eparamende. Hapana gwanza rinoitika panyaya yebumbiro remutemo wenyika. Mapato kana munhu ane kodzero yekuita sarudzo kuti anoda kutora chikamu chake here munyaya dzenyika.
Vamurwira vati hurumende haipindire pane zvinenge zvichiitika mudare reparamende uye kumatare nekudara haina chekuita nekudzingwa kwenhengo dzeTRIPC mudare nemumakanzuru. Nhengo dzeTRIPC 24 dzakadzingwa muNational Assembly nemudare Senate zvichitevera tsamba yakanyorerwa matare maviri aya nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chabangu. Asi kunyange veTRIPC vakanyora tsamba vachiedza kujekesa kuti vachavangu havana masimba aya, mutauriri wene Assembly vaJacob Mudenda vanonza havana kuzviteerera. Vamurwira vatiwo vanopikisa vagara havadi kutambira zvabuda musarudzo uye vakati hurumende inoda kuita nhaurirano nevanopikisa kuburikidza nePollard. Asi mutungamiriri weTRIPC vaNelson Chamisa nevamwe vanopikisa vanoti zvePollard ndezvemugotsi matsuro. Kunyange vamwe vakaita savaJob Scala vaJacob Ngavivhume nevamwe vebato mtukwa kazi Republic Party wa fumba mwe vari mujeri nezvinonzi nevamwe nyadze zvematongerwo enyika vamurwira varamba kuti pane vari mumajeri nenyadze zvematongerwo enyika vachitaura mushure memusangano wanhasi mumiriri weRwanda vaJames Musoni vanotungamirira mubatanidzwa vamiririri venyika dzemuAfrica muZimbabwe vaudza Studio 7 kuti vagutsikana nezvataurwa nehurumende kuti zvinhu zvakagadzikana munyika.
The briefing has been very helpful for us to understand.
Musangano wataita watibatsira kunzwisisa kuti munyika mune kugadzikana uye hamuna dambudziko. Vanopikisa vanofanirwa kutarisa mitemo nenzira dzekugadzirisa makakava sezvinotarwa nemitemo vozvitevedzera kugadzirisa kana vane zvinyunyuto.
Chitaura ne Studio 7 mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Australos Siziva vati munyika mune dambudziko guru kunyange azvo hurumende isiri kuda kuzvibvuma.
MuZimbabwe mune dambudziko, there is a constitutional crisis muZimbabwe yakabuda nenyaya yesarudzo dzakaita zviri pamutemo. ZANU-PF inoabusa macourts, inoabusa mainstitutions of the state.
Murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Democratic Institute vavekesela gumbo vatiwo hurumende iri kureva nepasipo nekuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa.
Inopomera vanhu mapolitical opponents to my crimes. Kuitira kuti vakavharwa mujeri inongoshandisa tuma crimes ichocho kuti ma criminals asi ma political prisoners. Kwadi isu tinenge tichiziva kuti aya ma political prisoners.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyika dzakawanda muAfrica nekunza dzisi kufara negwara ratora Zimbabwe munyadze zvematongerwo enyika. Kusagadzikana muZimbabwe kuri kupa kuti vamwe vana veZimbabwe vapotere kunyika dzakavakidzana neZimbabwe zvokonzera matambudziko munyika idzi. Nyika dzakatemera vamwe vatungamiriri vehurumende dzakaita seAmerica dzinoti zvirangwa zvisi kuzobviswa kusvika Zimbabwe yatevedza utongo wejekerere nekuita sarudzo dzakachena. Vaongorori vesarudzo veSADC neAfrican Union vakati Zimbabwe haina kuita sarudzo sezvinotarisirwa nemasangano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika mune matambudziko kwete zviri kutaurwa nehurumende. Vanotiwo zvakataurwa neSADC zvakaburitsa pachena kuti muZimbabwe zvinhu zvakaita manyama amire nerongo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chokutanga chatinoita kukokotedza SADC kuti yaita vatete chaivo, sekuru chaivo, vanoti vakaona uchizvindikita mudzimai kana kuzvindikita murume mumba mako havati chakafukidza dzimba matenga, vanoenda vonozvitsveta pamusoro zvoyanikwa kuti zvizivikanwe kuti paita dusura mumusha. Ndo zvaitika muZimbabwe. Saka tinotenda uye zvakanakira Africa kuti tinoonawo mapazi kana kuti maorganizations emuAfrica achitendeka chakashata.
Asi vamwe vanenge vasiri kunyatsofara nepakanzi neSADC vanenge vasina kugutsikana nezvabuda musarudzo vanofanira kutanga vapedza matare ese emunyika zvichireva kuti kuenda kumatare. Munoona sei pfungwa iyo?
Vanenge vachitaura vakarerekera nezvinoitwa pamatanho kune dzimwe nyika kunenge kune zvinhu zvakamira zvakanaka. Iye munozviziva kuti matare edu edzimhosva tine nyaya dzakawanda dzinoendako, hationi pachibuda chinhu chinobuda ikoko. Tanga tine nyaya tisati aenda kusarudzo yekuti pane vanhu vakaita madouble candidates vachityora mutemo vachitumwa nefazi vachinyembedzera kuti iTriple C matare edzimhosva haana kutibatsira. Tine nyaya dzakawanda dzinosanganisira dzimwoja vamwe vaida kumira semakandidati mapresidential hadzina kufambiswa zvakanaka. Munhu anofanira kuti ati kana aenda kudare redzimhosva ndo kwaari kuenda kutsime rinopedza nyota, kwete kuwasvika ikokuwana tsime rakapwiswa. Apisa tsime ndiani? Mvura yakangwa muchoro muchainga yakangwa nezanupf. Hakuna kana chinobuda ikoko panyaya dzekodzero, panyaya dzekuti pave neutongi hwejekekere. Saka matare edzimhosva hongu SADC haina kutadza, iri kutaurawo nemazira enyika kuti kazhinji zhinji panotanga paitwa zvemunharaunda imomo. Nokuti kana vanhu vachinge vapokana musha hamungotangi maenda kwasabhuku, munotanga magadzirisa mumba imomo. Asi kana baba vaita chibhengene ravabhinya kana kuti mai vavachikweya ravabhinya, hamurambi muchingoti taurira naye mumba imomo nokuti munotozofiwa kwakutodikwa kuti nyaya iyi ichitoyambutswa iende kwasabhuku iende kumatare makuru saka dare guru pari zvino inyaya yesadhaki ndosaka muchiona takatenyorera ndakanyora gwaro kusadhaki kuti kuno kuzimbabwe kwaita dambudziko ndichitsanangura sei tisina kuenda kumatare edzimhosva nokuti aingozviziva kuti uyu unenge uri munhu nurandakapiya
vati vapindura here vesadhaki ava vachamisa
havasati vakanga vati vandava kunzwa kuti vezanu pf vanoti chino kuti kukanya urangana vamwe vanonzwa ndichitaura nguva nenguva kuti nyika inofanira kuti vanhu vaonesana isuwo toona sekuti pamwe kupusa pamwe kunonoka pamwe kuneka tsavirai ngoma usiku hurefu kukanya urangana
pane nhaurirano here dziri kumboedza kuitwa pakati pezanu pf netripc parizvino
isu tiri kuti nhaurirano dzinofanira kuchetwa nemwana wese wemuzimbabwe vese vane maorganizations akazvimiririra kubva kumachurch macivil society vanomirira maprofessional groups newese vemabhizimusi vashandi matrade unions mapato makuru arimo munyika vanhu vakataura vemuzimbabwe 2 million vakati nechitaura nesarudzo dzine gakava 2 million vakati vanoda triple c then vamwo vashoma vakati vanoda zanu pf ndobva vawedzerwa kututsirwa kuti isvikewo ku 2 million saka nyika yakatsemuka nepakati
mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vari parunare muharare kota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaanthony blinken vasvika mutel aviv israel nhasi kuti vaite mumwe musangano nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vabenjamin netanyahu vakaita misangano nevatungamiri vedzimwe nyika dzemumiddle east misangano iyi iri kuuya pari kutyirwa kuti mauto eisrael akapinda mugaza hondo iyi inogona kupararira zvikuru vanhuwo zvavo vakatanga kufa iran nechikwata chehezbollah chemulebanon vakatoyambira kare kuti vanogona kupindira kana israel ikatumira mauto mugaza asi america yakayambirawo kuti ichatora matanho kune vanoda kupindira pagakava rehamas neisrael iri zviuru nezviuru zvevanhu zvafa muhondo iyi kusanganisirawo zvizvarwa zvesouth africa america china canada nedzimwe nyika uwandu hwezvizvarwa zvedzimwe nyika hwapambwa hwasvika pazana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 199 ukuwo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvafa uwandu hwacho hwasvika pazana nemakumi matanhatu nevatatu nematanhatu kana kuti 166 mukuzeya nezvenyaya iyi ivan zininga westudio 7 abata sachigaro wesangano rinomirira vatema vechimoslem muzimbabwe reensikelelo makomborero sheikh laja yasin kuti anzwe maonero avo
tagwa vanhu verudzi vanosanganisira vamwe vanotevedzera chitendero cheislam vamwe vanotevedzera chitendero chechristianity nevamwe vanotevedzera zvimwe zvitendero zvakadii zvakasiyana siyana
saka zvakazouya sei kuti imo muhamas chete mudunhu iroro ndiwo mangoti nanga nehondo kudai
vanga vari musha wevanhu vanotevedzera zvitendero zvakasiyana siyana so from that time pakabva patanga kurwisana then ava vari kuzvidana kuti pari zvino maisraelites ndivo vakatanga kutora pashoma nepashoma minda nemapossessions avo vanga vachigara imomo kusvikira nhasi uno motoona kuti iyo israel yatora pakatikurei panga pasiri pavo
zvochiitwa sei kuti nyaya iyi igadziriswe hondo iyi ipere
I think munoona sematauriro anoita vari kuun vakuru vekuun pane vanoitwa ivo Francesca Albanese anova anoshandira kuun pekutanga apo I think about 3 years ago vakataura kuti zviri kuitika mu Israel Palestine iko zvino yava yatinoti apartheid. Zvakafanana necolonization yakaitika munyika medu muZimbabwe ikasvikira pakuti pakaita chimurenga. Saka vanotaura ivo kuti kuti apartheid ipere, one of the best solutions ndeyekuti pave ne a two-state solution zvichienderana nezvakabvumirana, pamwe chete kuti imini penyu pakutangira apa pachiperera apa, pavo panotangira apa pachiperera apa.
Avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira vatema vochi Muslim muZimbabwe reinzikelelo Makomborero, Sheikh Laja Yasin vari parunare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Ivan abatawo mutungamiri wechitendero chemaJudha echitema muZimbabwe reHarare Lemba Synagogue vaModrek Maeresera kuti tinzwewo divi ravo.
Tikatarira kuti yakatanga sei hondo iri kuitika yezvino. Pane vakaitenda zvakafanana nekukura vataita kare vaiona munhu akatenda tiri kuona anorova pamuromo waakupa marulesi iwewe toriwo watanga. Hamasi yakatenda Israel and zvakaita zvaakaita kupfiwa chete kuri kuitika and haungazouyo waakuchitarwa pamuromo.
Tinonzwawo kuti vanhu vakuvara huwandu hwavo nevanhu vafa huri kuramba huchikwirira zvakanyanya. Munoona paine zvingaitike here nekuchimbidza kuti hondo iyoyi ikurumbidze yapedzwa?
Kufa kwevanhu kwakashata, hapana munhu angafarire kuti vanhu vakutambura. Kazhinji vanhu vanonyanya kutambura ndevanhu vasina mhosva. Vaiona vanhu vakadzi nevana ndovarikunyanya kutambura. Zvinhu zvinoshungurudza mwoyo. Asi tikatarira Israel, inofanira kuita inonzi deterrent. Inonzi deterrent ndeyekuti iwo kana wadenda, mangwana wotaridza kuti usazotende futi. Saka tiri kuti in between establisha deterrent nekupana vakawanda vasafi kunyanya vasina mhosva sevakadzeya.
Ndingapedzisirawo ndichitarisa kuti kune masangano anombobatsira akaitawo sana United Nations nemamwewo nedzimwe nyika dzekunze dzingada kupindira. Munoona zvine zvadzingaita here pari zvino kuti nyaya idzi dzigadziriswe?
Inini chishuviro changu ndechekuti kana chazvikwanisika kana anonzi mahumanitarian redos ayani aitwe nyika dzinobetsera idzi dzipinde. Israel ichiita zvairi kuita kuti iyo USF asi vasina mhosva vana nevakadzi nei vange vachibatsirika nerubatsiro rwakaita semvura, zveutano, vanorwara vachirapwa vasina pekugara vachipiwa shelter zvakadaro kuti sanyanye kunge kuita kushungurudza vevanhu.
Avo vanga vari mutungamiri wechitendero chemaJudha echitema resangano rinonzi Harare Lemba Synagogue vaModrek Maeresera vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muziroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Uh, muko zia zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika ya America va Joe Biden nasi vati havachaende kudunhu reColorado sezvo vachenge vari kumuzinda wavo weWhite House uko vari kutarisirwa kupota vachisumwa zviri kuitika muhondo pakati peIsrael neHamas. VaBiden vanonzi vanogona kushanyira Israel mazuva anotevera. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weLiberia vaGeorge Weah nemutungamiri webato rinopikisa vaJoseph Boakai vanonzi ndivo vari kutungamira musarudzo yemutungamiri wenyika asi vakasiyana nemavhoti mashoma. Muchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezveutano kunyange vanhu vanodarika zana vari kufungidzirwa kuti vafa nechirwere chekorera vanodarika zviuru zvishanu vabatwa nacho vamwe vechitendero chechipostori vanonzi vachiri kuramba kunorapwa kubuhera. Mumwe akatanga kutaura nezvekupararira kwechirwere ichi muhurukuro neStudio 7 anoti ave kubatwa seakageza negoka munyama munzvimbo iyi. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Amusande matsveta avo vakaudza Studio 7 nezvekupararira kwedenda iri kubhuyera mudunhu raIshe Nyashanu vanoti vamwe vavakidzani vavo vekereke kwaJohani Marange havashadi kutaura navo. Vamatsveta vanoti vanhu vachiri kufa munzvimbo iyi vachiti pane rufu rwemukadzi akatofira mumba.
Mai vakashayika nenyaya yekuti vakanga vakaiswe mumba inotende kuti vaende pamasasa pakliniki kuti vandorapwa ipopo, asi vakaramba vakaiswe mumba namai vacho kufire mumba macho. Asi korera kunogoiri kubata mavillage ari manext chingoti apo neapo apo neapo. Pane vakafa vaya vese hatidi kuti tivavakire kana kuunganepo padzimba dzacho tichiite mangwe maprogramu etukita.
Vamatsveta vati vacharamba vachitaura nezvedenda iri sezvo richigona kuparadza upenyu hwevakawanda.
Saka vanhu vazhinji vamwe vaakunzwisa nezvekorera havasi kuendepo, asi iyo kutaura kudai pato nechimwe chipata chakatoungana chitoite zvekutoti gadzema kuwa nekunga kurya kunga kushamisira ndakando zvinhu zviri kutinetsa kunoku. Vanhu vari kunoku vanode dzidziso yakanyatso kukura chaiko.
Mukuru wesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe Bishop Johannes Tanga vaudza Studio 7 kuti masangano anomirira zvitendero izvi haana kubatara, ndosaka dambudziko remapostori ekwaMarange risingaperi.
Bonzi yangu kunyaya yawataura ndeyekuti collaboration mukushanda pamwe chete ndiyo yakakosha kuti tiite senyika, church, media negovernment. Tinofanira kunge tichitsvaga nzira dzokushanda pamwe chete. Justice, kuparwa kwedzimhosva, vanhu vakawanda kuseri kweshoko raMwari. Izvozvo izvo zvinoda kuti tikwanise kushanda tose.
Ndanga vaendera mberi vachiti zvikwata zvikwata zvemasangano aya anomirira zvitendero izvi ndiwo avhiringidza kuongorora mabasa avo. Studio 7 yambuedza kubata Ishe Nyashanu vanotonga dunhu rebhuyera South, asi vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi vashepa Chengeta vanova mambo makumbe wedunhu rebhuyera vaudza Studio 7 kuti dzidziso yezveutano nezvekutyorwa kwekodzero dzevanasikana vanorozwa vasati vabva zera nekuti hapana matano akasimba ari kutorerwa vari kuchikora mutemo.
We have made a lot of progress. It is cascaded down to my villages. Takabatsirwa tiri kunana plan international and so on. Zvekuti takaenda kumapostori kwashishoshoo vamata kutopricha tiri mukati memapostori. And also ivo vave mapurisa pasi zvavo tiri kupiwa mukana wokutaura pamachechi especially kwamarenga kwanguya kuya.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vati zvakakosha kutaura nevekereke yeJohani Marange.
Tinenge tichitarisirawo zvekare kuti dai hurumende yaita hurukuro nevakuru vekereke idzodzo avo vasingabvumidze nhengo dzavo kuti vaende kuzvipatara vakagarwa navo pasi vakaudzwa manakiro azvakaita kuti vange vachienda kuzvipatara. Tinoona dambudziko rinokwanisa kugadzirisika asi tikasaisa hurukuro navo zvinonetsa kuti tigadzirise dambudziko nekuda kwokuti harisi dambudziko idzva revamwe vanhu vasingabvumidze
nibuza avo kuenda kuchipatara.
Gurukota reutano, Dr. Douglas Mumbeshura, vanoti denda rekolera riri kupararira zvakanyanyisa zvokuti dunhu rebuhera ndiro rine huwandu hwevanhu vakatapurirwa uye nekufa munyika. Dr. Mumbeshura vanoti dambudziko guru mudunhu iri zvikuru kubuhera district nderekushayikwa kwemvura yakachena zvokuti kuchatangiswa chirongwa chokuchera zvibhorani mudunhu iri. Vatiwo mamwe mapostori emudunhu iri ari kudzosera shure zvirongwa kusimudzira utano munharaunda nokuti havadi kuenda kuzvipatara. Hatina kukwanisa kubata mumwe mukuru wekereke yeJohan Marange vaNimrod Taguta kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 kuHarare, ndine Ropafadzo Mapinidze.
Munau dzemitambo vatereri tiroda kukuzivisai kuti mangwana tichange tine hurukuro na Elliot Mujaji uyo akasimudza pasi rese nekutora menduru dzegoridhe makundano ekumhanya nzendo pfupi dzakaita se 100 meters kumakwikwi eWorld Paralympic Games. Kubvira ipapo Zimbabwe iri kungoenda kumakundano aya asi ichidzoka isina chayakabata, izvo zviri kurwadza Mujaji. Nekudaro musakanganwe hurukuro yakakosha iyi yakaitwa nemutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati na Elliot Mujaji. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Mujaji anoti Zimbabwe yasarira zvikuru kwete mumitambo yevakarema.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yegwaro rakaburitswa neSADC nezvesarudzo dzemuZimbabwe dzinonzi hadzina kufambiswa zvakanaka, uye musangano wechimbi-chimbi waitwa nasi nehurumende ichisuma vamiriri venyika dzemuAfrica vari muZimbabwe nezvemamiriro akaita zvinhu. Tichatarisawo nyaya yehondo inotyisa pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisaya anoti 909 a.m. 4930-1380-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende nasi yadaidzira musangano wechimbi-chimbi nevamiriri vedzimwe nyika kubva muAfrica kuti itsanangure kuti zvinhu hazvina kuita manyama amire nerongo sezvinonzi nevamwe zvaita munyika. Asi mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka, uye vanotiwo vari kutenda SADC nekubuda pachokwadi kuti sarudzo dzemuZimbabwe hazvina kuitwa zvakanaka. Zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda kusanganisira zvekuSouth Africa zvinonzi zvakaurayiwa kana kupambwa muhondo pakati peIsrael neHamas. Vamwe vechitendero veJohan Marange kuBuhera vanonzi varikuramba kurapisa vatendi vavo izvozvo pakuti kupararira kwechirwere chekorera kurambe kuchienderera mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.